manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 7 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemuHarare nekumasvingo kusanganisirawo nzvimbo dzakawanda munyika vanoti havasi kufara nekudzingwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa muhurumende nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Utungamiri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai unoita musangano wekuzeya mafambiro ari kuita chirongwa chekunyoresa vavhoti. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vari kukwidza musarudzo yameya weAllentown guta riri mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vapinda musarudzo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vachitsigira vaiva mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatore matomu kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti havasi kutambira kudzingwa kwavakaitwa nezuro. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashara nevatori venhau muHarare nhasi sachigaro wesangano riri kuzvidaidza kuti Zimbabwe Youth Action Platform vatondera ichidawa vati havasi kutambira kudzingwa kwavaMnangagwa vachiti vacharamba vakamira navo kudzamara vemutungamiri wenyika.
Mudzimai ndo unotumwa semouthpiece ndo patinoramba unoita mouthpiece yekunzi nonotaura zvokuti nozvokuti nozvokuti ndo zvatakutuma handizi asi papo ndo patarambazve zvi ngatibetseranei handizi. Haudzingi opa musangano uda kusara nani? Haudzingi chinamasa musangano uda kusara nani? Haudzingi Mnangagwa musangano uda kusara nani? Izvi zvine chekuita neava ma anti-revolutionaries aya. Handi vasina chero history one iyo ndokunzwe kuita mudzimai kunzwe kuti wakazotorwa apo 99 woiswa pachinwa apo handi vanhu havana any nhoroondo yechekuita nehondo.
Mumwe wechidiki ari muboka revana revaimbova varwi muhondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe War Veterans Association kana kuti kozwa vakoza naimandipanga chirigo vati chiri kunetsa ndechekuti vaMugabe hapana matanho avari kutora kuchikwata cheG40 chavanotiwo chiri kuita kuti muzanu PF muite bvonda waponda matambiro ezvidhakwa.
Amunangagwa angu asina shungu nechigaro chapresident asi vanhu vaiti kana president vazosiya vaMnangagwa vozotongawo ndo chanchiri shiro yenyika yese zvinozikanwa nemunhu wese. Hapana kana pana akatumwa naMnangagwa kunzi enda anoti ndoda kuita challenge ya president inhema. Kana pana akatumwa navaMnangagwa kuti ataure kuti anoita president inhema.
Nyanzvo nyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaNS Mudzengi vati vaMnangagwa vangatoumba bato ravo kana vachida kuramba vari mune zvematongerwo enyika.
VaMnangagwa vatodzingwa. Kudzingwa kwakangoitwawo maimujuru ndokwaitwawo vaMnangagwa kureva kuti iko boka ravo kana takatarisana neZANU PF zvaakunetsa kuti vasumuke vari muZANU PF kana kuri kuti vanoda kusumuka munyaya dzezvematongerwo enyika vaakutozviitira vari kunze kweZANU PF.
Vaenderera mberi vachiti zvavo pachena kuti vaMugabe varoda kusiyira mudzimai wavo amai Grace Mugabe chigaro.
VaMugabe vanokwanisa kuzviita zveZANU PF kana takatarirana nebumbiro romutemo hazvinei nekupinda kwaVice President. Vice President unosarudzwa nomutungamiriri unova president achisarudzwa kuti aite basa zvinofadza amudoma kuti apinde. Kana Vice President asingachafadzi wamudoma uyu Sino rautu wa mudoma une masimba oku mubvisa. Kana amu visa, une masimba zi oku pinza umu. Kudoma umu.
Vamu dzengi, vatu wa zunyazo zivikanwa utuwa mnangagwa, vane rutsigiroro kakura zwagadi kune vare mchuto, zvinganzi vare mchuto, vangarambe vakamira navo. Mumwe vatevedzeri wa Moge Mtsvangirai, vanoso mchamisa, vati vari kufara nekusagadzikana kuri muzano PF panyaya yekudzingwa kwavamunangagwa.
Kunogona kutoti hurumende ikurumidze kuti ichigadziriswa. Hurumende zvino hurumende kana yaponja kureva kuti yakuda kugadzirwa nechimbi chimbi. Takuya kane mavhiri. Ndosaka tine MDC Alliance. Saka tiri kufara zvikuru kuti gonzo nachingai zvaburana.
Vamunangagwa au vakadzingwa basa na vamugabe nemuvhuro vanonzi vanga vachitungamira chikwata cheTeam Lacoste icho chinonzi change chironga kutora matomu kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro uko amai mugabe vachinzi vari kutungamirira chikwata cheG40 hatina kukwanisa kutaura na vamunangagwa kuti tinzwe kuti vachaita sei zvitevera kudzingwa kwavakaitwa basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, vamwe vatsigiri veZANU-PF chikwata cheTeam Lacoste Masvingo vanoti havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo musarudzo dzegore rinouya, vachiti havasi kufara nekudzingwa kwakaitwa vamunangagwa. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri vakawanda veZANU-PF vanoti zvakaitwa navamugabe zvasiya bato ravo rizinyekenyeke, izvo zvichaita kuti rikundwe zvichitevera kudzinga kwemunhu ane rutsigiro rwakasimba mudunhu reMasvingo neMidlands. Mumwe mutsigiri weTeam Lacoste Muzvare Netsai Chikungo vanoti vave kutofunga kutsigira mapato anopikisa.
Zvinonetsa because vanhu ivavavaka vava kutozoti bohwa manje. Izvo vata kutongofungira ingadai vatongotipa zvedu tiwane hedu kutovhotera zvedu kana MDC maalliance leaders arunza achauya. Because hazvichatobatsiri vatoparadza musangano apo.
Mumwe mutsigiri weTeam Lacoste aramba kudomwa zita rake achityira upenyu hwake atiwo vangomirira sarudzo kuti vatsive vamugabe.
Mutsigiri weZANU-PF takagumbuka zvikuru nekudzingwa kwakaita vatungamiri vedu vose muMasvingo kusanganisira na Vice President wedu vamunangagwa. Naizvozvo takagumbuka kuti tatarisa kuti pachaitika maelection 2018 tinoshanda navo.
Nezvino chikwata cheG40 chinotungamirwa navaAmasa nenjana sazvigaro akatsiva vaEzra Chadzamira chakakurudzira kudzingwa mubato kwevakuru vebato muMasvingo vanoti vaJosaya Hungwe, vaLove Mo Matuke, vaPaul Mangwana, vaClemens Makwaremba uye vaChadzamira. Team Lacoste inoti haisi kutambira zviri kuitwa neG40 uye ichiramba ichitora vachadzamira sasachigaro wayo muMasvingo. Mutauriri weTeam Lacoste muMasvingo vaRonald Ndava vanoti havasi kuzotambira kudzingwa kwevakuru vavo muMasvingo vachiti musangano wakaitwa nezviro havusi pamutemo.
Macoptions executive yeMasvingo vari 7. Saka izvi zvinoona kuti kuresa kwavakaita vakaresa zvakakura vachiresera province ino vachiresera executive ino. Saka ndofunga kuti musangano denu wambo wapa chirango chekuti vambomiswa padiri tichiinda mberi nokuda kwekuti vakokwa vanga varipo. Vatinofunga kuti vanofanira kunge vachitipa guidance vachidziva musangano. Vana Comrade Muzembe na Comrade Chumba maCC members vanoatenda any legal meeting yavanonyatsoziva kuti ava they don't constitute a quorum to call for any meeting or neither to make any changes to the executive of the province. Saka zvese izvi tinozviona zviri zvinhu zvisinganyatso kunakira province yedu uye zvinokonzera a lot of disunity kuma members emusangano.
Asi nhengo yepolitibro vaota Muzembi avo vanofungidzirwa kuti ndivo vava kutungamira G40 kuMasvingo vanoti izvi hazvikanganisi ZANU-PF pasarudzo nekuti yangodzinga mapeti anga apinda mumukaka.
ZANU-PF chatowina 30 out of 26 kana maconstituency edu ari 26 towina 30. Ndo level of confidence tinayo kuno kuMasvingo province. Asi mukaka wanga wapinda mapeti saka tabvisa mapeti kuti vanokwanisa kudya mukaka zvakanaka.
Hanzi munyaya dzekuzovatongerwa yenyika muMasvingo vatinaye mapinguro vanoti uku ndo kwava kupera kweZANU-PF iyo inogona kukundwa musarudzo ikaramba ichirwisana kudai.
Isu tunotoreze vanhu vakazvimirira zvedu pakutarisa zvematongerwo enyika izvi tinoona kuti vamugabe vazvisikira mutomusiso nokuti vamunangagwa mukaranga kavo muno anga agara nesapoti yake kuno kuzasi kuMasvingo kusaka pano tinetsei kuti vamugabe vakatarisana nemaelections akaoma kudai awa nao tingareverana nemauti vanhu havachavhotera musangano weZANU-PF.
Hondo yekudzingwa vanofungidzirwa kuti vanotsigira vamunangagwa iri kuenderera mberi zvichitevera kudzingwa nhasi kwevatungamiri veTeam Lacoste kwachivi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndiri Gandri Maramba.
Mutungamiri webato rezapo vadumiso Dabengwa vanoti zvinogona kuitika kuti vechiuto vapindire munyaya yekudzingwa kwevaive mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo vamwe vemuchiuto vasiri kufara nezviri kuitwa navamugabe. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachipindura mbvunzo wekuti vanoona sei mamiriro ezvinhu munyika mushure mekudzingwa kwakaita vamunangagwa muhurumende, vadharengwa vati kupindira kwevechiuto munyaya iyi chinhu chinogona kuitika. Vadharengwa avo vange vachitaura pachiitiko chekuzivisa nezvekuvamba sangano ravo reDr Dumiso Dharengwa Foundation nhasi muBulawayo vati ivo havangadi havo kuti izvi zviitike, asi vechiuto vanogona kubvuta masimba uye izvi zvinogona kukonzera mhirizhonga nekudeuka kweropa munyika. Vati semaonero avo kubvuta masimba kwevechiuto kwakadaro kunogona kutsigirwa neveruzhinji.
The possibility of a coup cannot be ruled out. I would not like to see it happen.
Kuti vechiuto vanogona kubvuta masimba kubva kuhurumende hachisi chinhu chinganzi hachikwanisike kuitika. Handingadi hangu kuona zvakadaro zvichiitika, zvikuru kana pakave nekudeuka kweropa kana mhirizhonga yakakura. Asi nerimwe divi, kana izvi zvikave iyo yega nzira yekugadzirisa zvinhu munyika uye zvikaitwa nevanhu kwavo, ndingati ndine chokwadi chekuti vanhu ivavo vanogona kuwana rutsigiro rweruzhinji.
Murwi wehondo yerusununguko pasi pemauto eZipra, retired Colonel Buster Magwizi, avo vange varipowo pachiitiko ichi, vaudza Studio 7 kuti kupindira kwemauto munyaya yavamunangagwa kunogona kuitika kana pakave nevamwe vakuru vakuru vemuchiuto vangadzingwawo basa. Retired Colonel Magwizi, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro zvekuvaka runyararo, vati kubvuta masimba kwevechiuto kunogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika, ndokunge vechiuto ava vakazodzorera masimba kuvanhu nekukasika. Mushure mekudzingwa kwavamunangagwa nemuvhuro, vanhu vakawanda vari kutyira kuti munyika munogona kuita mhirizhonga mushure mekunge vechiuto vabvuta masimba kubva kuhurumende sezvo vamunangagwa vachinzi vane rutsigiro rwemauto. Mutori wenhavana ushanda akazvimirira ega uye ane gwaro repadande mutande raanonyora zvikuru pamusoro pezvematongerwo enyika, Thelma Chikwana, anoti anobvumirana nemaonero ekuti kudzingwa kwavamunangagwa pamwe nekusimudzirwa kwaamai Grace Mugabe kunogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Izvozvo zvaitwa naamugabe izvi yacho national security issue. Yeah, kuti ivo mai Mugabe ava kukwiridzirwa kwavari kuitwa, vari kukwiridzirwa pamusoro pekunge vatsikirira vamwe vavo pasi, vanhu vamwe vavo vandiri kutaura vanhu vakarwa hondo yerusununguko navamugabe. Saka izvi ndinoona zvichikonzera mhirizhonga munyika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics, Vanko Silati Moyo, vanoti havaone mauto vachida kutsigira vamunangagwa nenzira yekubvuta masimba kubva kuhurumende, vachitiwo izvo zvingadai zvakaitika kare dai vamunangagwa vaive nerutsigiro rwakadaro.
Hanyazi kuhwina sarudzo, hazvo havana rutsigiro rwavanhu. Then iyo ruti inonzi nevanhu vangaita zvemauto handioni, vanenge vakazvinonokera zvakare zvinogona kuti nesei zvakare kuzviita muno. Saka ndingangoti ndinovasa kuti pavo pavaperera.
Mutungamiri wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vanotsigirawo maonero aya vachiti havaone vechiuto vane masimba kana ushingi hwekukwanisa kubvuta masimba kubva kuhurumende. Murongi wemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network vati neMukwewa vanoti vanoona sekuti vechiuto vangave nechikonzero chekupindura munyaya yekudzingwa kwavamunangagwa chete kana vamugabe vakatadza kutevedzera zvinenge zvataurwa nematare. Asi vanoti izvi zvingaitika chete kana ivo vamunangagwa vakakwidza nyaya yavo kumatare uye matare akatonga kuti kudzingwa kwavo hakuzi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato remDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rasangana nhasi richizeya chirongwa cheBiometric Voter Registration kana kuti BVR pamwe nekutsvaga nzira dzekukurudzira veruzhinji kuti vapinde muchirongwa ichi. Musangano wanhasi wanga uchikokerwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri webato Muzvari Tokozani Kupe uye vapindwawo nevamwe vatevedzeri vemutungamiri weMDC vaElias Mudzuri navaNelson Chamisa. Musangano uyu waratidza kushishikana nechinono chiri kuitika muchirongwa cheBVR uye wandu wakaderera zvikuru wevanhu vanyoresa kusvika pari zvino. Musangano uyu wakurudzirawo Zimbabwe Electoral Commission kuti igadzirise zvose zviri kunetsa muchirongwa ichi kuitira kuti munhu wese ane kodzero dzekuvhota akwanise kunyoresa. Utungamiri weMDC wataurawo pamusoro penyonganyonga iri muZANU-PF ukati zviri kuitika izvi munongedzo wekuparara kweZANU-PF. Musangano uyu wapera uchisimbaradza pamire bato iri uchiti ucharamba wakamira nemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe, Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Saseni, Berengwa West, South, North and East, Zvichava Nengezi, Zvichava Nerunde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSaudi Arabia vaMohammed bin Salman ava nemakore makumi matatu nemaviri nezuro vakasunga dzimwe hama dzavo dzange dziri makurukota kusanganisirawo imwe shoroma vaAwalid bin Talal. Mukuru wemauto eNational Guard akasungwawo muchirongwa chavakati ndechekurwisa nyaya dzeuori. Mukuru wemauto eAfrican Union anochengetedza runyararo muSomalia vaFrancisco Madeira vanoti mauto aya achatanga kubuda munyika iyi mwedzi unouya. Vachitaura vari muMogadishu vaMadeira vati chiuru chemauto anobva kunyika shanu dzinoti Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya neJibuti dzichabuda muSomalia muchirongwa chakatangwa mune dzimwe nzvimbo kare.
Naurirano pakati pehurumende nevemabhizimisi panyaya yekuwedzera mari yekubatsirikana kune vanotengesa kunze kwenyika kana kuti export incentive yasvika padanho repamusoro-soro. Asi munyika hamuna kuwirirana kuti izvi zvinoshanda here sezvo nyaya yekushomeka kwemari yekunze iri kuramba ichikomba. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika iyi yapawo kuti gurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima vazivise nhasi kuti hurumende ichange ichiongorora zvakasimba kuti mitengo haisi kuzowedzerwa pazvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, chingwa, gorosi, tsvigiri, huku, nyama, mukaka, sipo, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. Mutungamiri wesangano Reconfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Vasfela Njabangwe vatenda kuti vemakambani vatotanga kuendesa magwaro kuhurumende kuti vapiwe mari yekubatsirikana yakati wandei kwete zvikamu zvishanu kubva muzana yavari kupiwa pari zvino.
Gonguma vemakambani vatanga kuendesa vamwewo vashoma vatotanga kutopiwa zvimwe makamba mahuru vakanga vakatoendesa vakatotanga kupiwa nekuti vanenge vachifukuta zvakawanda. Sazvo zvichienderana nekuti paucha applya kuti uwedzere zvinotambirwa here kuti nyika ichawana benefit ichawana zvaichawana kana pane vapiwa chi incentive yakawedzera.
Vajabangwe vati semaonero avo mari inopiwa vemabhizimisi nehurumende inobatsira zvikuru uye vati izvo zvinoitwawo kune dzimwe nyika.
Izvi hazviitwe chete muno muZimbabwe, zviri kuitwa kunyika dzakawanda dzakaita sana South Africa, dzakaita sana China. Avanopai vanoti maexport incentives. Zvinova izvo zvinoita kuti zvinhu zvikwanise kuti zvitengeswe zvakawanda kune kana pamune zvinenge zvichibuda munyika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vati zvakanaka kuti vemabhizimisi vapiwe mari dzekubatsirikana, asi vati pane zvakawanda zvinoda kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika.
Saka tinenge tichingodzokorwa pamwe chete tichidzokerawo mashure, hatisi kuenda mberi. Ende toramba tichingodaro, nhamo yedu ndeyekuti tiri kudya zvevana vachauya vachazorahwa vano vanozobveya kumashure. Ndo zvatiri kudya nguva ino, hatisi. Ende tinongoti chero tadya isusu tikaguta hazvinei nevachazouya kumashure. Uko kutadza kuronga ikonomi yedu kwatinenge taita.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati vanotenderana nemaonero aya. Dr. Kanyenze vati hapanawo kujeka kuti mari yakambopiwa vemabhizimisi ava kutanga gore rakapera zvakaparurwa chirongwa ichi neRBZ yabatsira here. Vativo mari idzi dzinopawo kuti chikwereti chenyika chiwedzere zvakanyanya.
Ichikwereti kaichi tamuri kuti zvakare hurumende ngaitore chimwe chikwereti, saka tine kutarisa bhanga kuti ringe richitora zvakare chimwe chikwereti chakati kurei chiri pamusoro kuti chironge urongwa ihwohwo. Saka dambudziko ringoripo nderokuti mukatarisa kana pari zvino 200 yakazowedzerwa ne 300-500 million yeesoti incentive iyoyo iri pa5% haisati yabatsira kuti tiyatsoona kuti mari yayakuwanikwa. Mari iri kutoshayikwa zvachose, saka hapana zvinonyatsobatika kuti mari iyi yakabuda pachirongwa cheexport chemabond notes yatibatsira kuti mari kushomeka kwayo kuve nani.
RBZ inoti mari idzi dzinogona kuwedzerwa kubva pazvikamu zvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu gumi nezviviri kana zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana, zvichingoenderana nekuti munhu anenge achitengesa chii kunze. Vagari vemudhorobha reAllentown riri mudunhu rePennsylvania muAmerica nhasi vari kuvhota vachisarudza meya. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kukwikwidzawo musarudzo idzi uye chinotiwo chine chivimbo chekuti chichakunda. Ngatinzwei Jonga achitipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo sarudzo dzatanga zvisina mutsindo nekuda kwevanhu vashoma vari kuenda kunovhota, mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yameya vaSolomon Tembo vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo iyi vachiti vakaita zvose zvinoita kuti vadive nevagari vemuguta ravo munguva yavaitsvaga rutsigiro. VaTembo ava vane makore 54 ekuberekwa vanoti guta ravo ranonokerwa neshanduko yavakavimbisa kana vakasarudzwa.
Mwari achatikundisa nhasi. I'm hoping tichawina chaizvo. Tiri kumhanyamhanya kuno tichifonera vanhu vedu kuti vaende vanovhota. Saka tikutarisira turnout yakati maybe kuma 11-12 kuvanhu vanenge vakuenda vakawanda kunovhota, and tiri kutarisira kuwina chaizvo.
VaTembo avasina bato riri kuvatsigira vanoti kunyanga hazvo vari kukwikwidzana nevamwe vana mapato ane mukurumbira muAmerica havaone izvo zvichiita kuti vakundikane, sezvo chiri kusarudzwa apa ari munhu kwete bato. Asi vanove meya pari zvino vaEd Polosky vebato reDemocratic Party vanoti zvavaitira vagari vemuAllen Town makore gumi nemaviri avanga vari meya zvikuru kwazvo zvekuti vanoona vachisarudzwa zvakare kechina. Vari kutungamira chikwata chiri kutsvagira vatembo rutsigiro vaFrancis Mawinti vanoti havaoni vatembo vachitadza kubudirira sezvo vakavimbisa vagare kuti vachagadzirisa zviri kudzosera guta ravo kumashure zvakaita sekushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwepekugara pamwe nekuderedza uwandu hwemhosva dziri kuparwa muAllen Town. VaMawindi vanoti humwe hwehwaro hwekutsvaga rutsigiro vavatembo hwaive hwekuimbisa dzidzo kuvana vose zvisinei nekuti mwana hwemurombo here kana kuti kwete. Ndimwe chizvarwa cheZimbabwe chinove zvakare mugari wemuAllen Town vatendai Rukambe vanoti naivowo vanoona bhiza ravo richitanga iro kusvika patambo. Vatembo vanoti havaoni vaPoloski vachisarudzwa nevagari sezvo vaine mhosva dzinodarika 50 dzavakatarisana nadzo dziri kumatare edzimhosva.
Vanhu vane zvinhu zvavo zvavakaita, tino hativawishe bad luck but tinowisha kuti zvinovafambira, but munhu wanisiri kutya neexperience yavo yavanayo. Hapana zvavaitira vanhu vakawanda muAllen Town, vaitira vanhu vashomanana. Saka ndosaka tiri kutaura nevanhu vese mudhorobha raAllen Town kuti vavhotere ini, ndindichavaitira zvakawanda nemunhu wese anenge achionekwa.
Asi vaPoloski vati havaoni izvi zvichivatadzisa kusarudzwa kuti vadzoke zvakare mudariro. Vari kumirira vaNat Hyman vebato reRepublican pane imwe nzvimbo yekuvhotera havangoda kudomwa nezita ravo rekutanga rekuti Berry vanoti vanoona vaHyman vachikunda musarudzo idzi. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi ndavaJohn Ingram vakazvimirira pamwe navaRay O'Connell vebato reDemocratic Party, asi zita ravo richange risiri pamagwaro ekuvhotera, zvichireva kuti vanenge vachida kuvavhotera vanoita zvekunyora zita ravo pamagwaro ekuvhotera kana kuti write-in candidate. Guta reAllen Town rakawambwa mugore ra1762 uye pari zvino rine vanhu vanodarika zvishoma 120 ezviuru. Zvichabuda musarudzo iyi zviri kutarisirwa kuziviswa usiku hwanhasi uye vanhu vamirira kuona kuti nderipi bhiza rinobudirira kudhonza makore mana achatevera richitungamira guta iri. Ndakamirira Studio 7 kuAllen Town, Pennsylvania, ndini Jonga Kandemiri.
Nau dzemitambo, chikwata chemaWarriors chasimuka chakananga kuLesotho chine vatambi vana vakaberekerwa nekukurira kuEngland avo vakamboramba kutambira Zimbabwe kare. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Tendai darikwa weNottingham Forest, kudzai benyu weCeltic, McClybourne weLeyton Orient naAdmiral Muswe weLeicester avo vakaberekwa nekukurira kuEngland vasimuka nhasi mangwanani nechikwata chemaWarriors vakananga kumaseru kumutambo wekuyanzana masimba neLesotho uyo uriko mangwana manheru. Aka ndiko kekutanga vatambi ava avo vasingataure rurimi rwamai rweshona vachibvuma kutambira chikwata chenyika ichi mushure mekumboramba vachiti ivo nhabvu munyika yaive isina kurongeka zvekukodzera kuti vatambire maWarriors mumakundano eAfrica Cup of Nations kana eWorld Cup. Asi darikwa anoti iye azvipira kutambira maWarriors sezvo kunyange akaberekerwa nekurira kuEngland midzi yake iri muZimbabwe. Bonny anoti ari kufara kuuya kuZimbabwe achiwedzera iye kuti achaita nepese paanogona kuti Zimbabwe ibudirire mumutambo wenhabvu. Murairidzi wemaWarriors Wilson Mtekede akadaidza vatambi ava nevamwe vanotambira zvikwata zvemuno kuti aone kuti vanokodzera here kutambira chikwata chake mumitambo ye2019 Africa Cup of Nations nemimwe ichatevera. Manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti vane chivimbo nevatambi vari mukamba kuti vachamirira nyika zvine mutsindo kwete mumitambo miviri iyi chete asi nemimwe ichatevera. Kamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
tinotenda zvikuru Michael vatereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Youth Forum mutungamiri Nkomo achange achizeya nevechidiki mapisha-pisha ari kuitika mubato reZANU-PF. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vagari vemuHarare nekumasvingo, kusanganisirawo nzvimbo dzakawanda munyika, vanoti havasi kufara nekudzingwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa muhurumende. Utungamiri weMDC notungamirwa naMorgan Tsvangirai unoita musangano wekuzeya mafambiro ari kuita chirongwa chekunyoresa vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini Blessing Zulu, ndokusiya mina PJ munaudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela uStudio 7 ngolesibili mhlaka 7 lwezi 2017 noPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Manda! Kazi na mandiri kumstangano. Iola mami zesu atula yungubuti hivo. Awa kate venga ma food soldiers. Ndipro. Sesi kuna imoshini. Imumbu imoshini. Yungubuti makama. Longwena wawo. Bekose patini.
Aveva ndali ZANU-PF ezansi eManjebeleni babiwa sebefuna kukotshwa umphathi ntambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi ngoba elobudlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke uxotshwe izolo.
Ndiwedwe understand ukuthi impi yayingesomuntu oyi-one, impi yayingumuntu wonke every Zimbabwe. So akula ukuthi lo ngumele ringeni, siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo khonapho ku-vice president. Khathesi andiyabona ukuthi inepotism.
Ukuthi-ke abatsha bakubandla leZANU-PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi abajabuliswa yikuxotshwa kwakhe ngumgabe izolo. Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allen Town ePennsylvania luqhutshwa namhla kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya owamanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla leZANU-PF zasuke eMandebeleni babikwa sebefuna kuxotshwa umphathi ntambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi kanye labanye abedlula ichumi ngoba bebikwa belobudlelwane lwabe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke osexotshwe esikhundleni abekuso. Uvusisiwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Emhlanganweni oqhutshelwe emahofisini ebandla leZANU-PF lamhlanje ekuseni kubotshwe isinqumo sokuthi kubhalelwe eHarare ukuze uMohadi umnumzana Bert Nkoncube olilunga lePolitic Bureau, uNkosazana Tambuzane Mohadi, Lauren Kibi bona baku-Central Committee baxotshwe kuleli bandla ngoba belobudlelwane losekhitshwe esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Tambuzo Mnangagwa. Abanye abangasafunakaliyo kuZANU-PF umsekeli kamphathi ntambo obona ngezenzakala elizweni umnumzana obedingwa Mguni, umgcini sihlalo webandla leZANU-PF ezansi eMandebeleni umnumzana Rabelang Tshwene, lomeli wemzingwane edalele ePhalamende umnumzana William Dewa. Okumangalisayo ukuthi bonke laba okumele baxotshwe kababuyanga emhlanganweni obuphethwe ngumsekeli kaTshwene umnumzana Sol Mahali Mancube othe laba akusamele baqume befike emahofisini ebandla leZANU-PF.
Manda! Kazi na mandiri kumstangano. Iola mami zesu atula yungubuti hivo. Aba kate venga ma food soldiers. Ndipro. Sesi kuna imoshini. Simumbu imoshini. Yungubuti makama. Longwena wawo. Bekose patini. Sesi kuna imoshini. Ukuthi siya indoza. I-one center of power enikwa ubaba u-His Excellency.
Umhlangano lo uchothoze kakhulu ukuziphatha kwalaba abakhoze unkosikazi Grace Mugabe ngomgqibelo lapho esipha umbiko wakhe emhlanganweni wakoBulawayo.
Condemn, we strongly condemn okwayenzakala lapha. We not allow it. The party will not allow it.
Unqube uthi bona njengezanu PF ezansi eMandebeleni basekele inyathelo likaMgabe elokuqotha uMnangagwa njalo bathi bafuna unkosikazi Grace Mgabe athathe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Amathoni la avuke uthezo. Siyasekela ukuthi kwabe lethoni ukuthi kube nendawo kupresidium ekafile vice president. Elevasilandela iprotocol kuzalo PF kumenzi. There is no one other than uhele eceleni Grace Mthombi Zodwa Mokari as senior deputy.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi amabandla aphikisayo kumele athathe leli thuba lokungezwana okukhona kuzanu PF ukuyikhipha embusweni
ngoba izasplitha definitely. Ekusplitheni kwayo isplithayo must benefit opposition, but opposition kuyehlula ukuthi bethi take advantage of that. I think really abo MDC they now need to get serious ngeplan ukuthi what's there for 2018 for abantu ngoba akukhanyi nxa bengafuna ukuba serious ukuthi alternative inga.
Isikhulumi se-MDCT ezansi eMandebeleni umnumzana Eke Moyo uthi kuyabathokozisa ukubona izanu PF idabuka phakathi.
Siyathaba kakhulu ukubabona besilwa mwavele lapha abakhona bamelanga babe khona phana bazifakile ontando kayifikiswa kungathi kuthanda kwabantu abalwe izanu siphelele khonapho.
Iningi lethu Mgabe uyenze iphutha elikhulu ngokuxotsha uMnangagwa njalo kuzaba nzima ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba ze-Studio 7 eMajawundan eGwanda.
Abatsha abakubandla lezanu PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa obengumsekeli kamongameli welizwe oxotshwe umsebenzi izolo bathi bona ngemva kokuxotshwa kwezinye zeziphathamandla eziqakathekileyo zebandla leli sebezakhuthaza abanye babo ukuthi bengavoteliyo umongameli Robert Mgabe kukhetho lomnyaka ozayo. UGibson Bebe weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bekhuluma lentatheli izindaba namhlanje eHarare, abatsha abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Youth Action Platform bathe umongameli usedelelwa ngumkakhe unkosikazi Grace Mgabe besithi kabasoze bavumelane lakho lokhu. Omunye walaba umnumzana Innocent Mhlanga uthe bona njengenhlanganiso kabasoze bagoqe izandla esithi sokuyisikhathi sokuthi umuntu wonke abambane ukukhipha uMgabe.
Kuthi abantu abakrithi ukuthi imuli kayamani ingene umfazi indoda abantwana lokhu asozisupport weto understand ukuthi impi yangasomuntu oyi-one impi yangumuntu wonke every Zimbabwe. So akula ukuthi lo ngumele bengene siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo kunapho kuvika uvice president khathesi anje abona ukuthi nepotism. So thina sithi hayi asikusupport lokhu. We are encouraging our members to be able to register.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Thundile Shidawa uthe bona njengenhlanganiso kuyabadanisa ukuthi ibandla leZanu PF selimi manzonzo. Nanku omasikizolo sebezenzela uMathanda wona umumo welizwe umi manzonzo. Khuluma ngokufanayo omunye wabakade besemhlanganweni lo umnumzana Gabriel Togarepi uthe ukuxotsha kukaMnangagwa sokufuze kutshengise abantu ukuthi uMgabe akwaziyo ukusebenzisa abantu hashi ukuthuthukisa ilizwe kungakho kufuze akhishwe kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Bathabile Clow ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kunikeza amathuba kulabo abafuna izanu PF ikhishwe esikhundleni ngoba phela sokusele udokoza kuphela.
Okuhlupha ngokuthi wona ama-youth sethi thina singavoteli uMgabe ngoba owabo uMnangagwa yena uxotshiwe. Lokho angeke sesikukhayela ngezinye indlela sithi nga uMnangagwa kakhitshwanga bebeyabe belokhu besithi thina simvotele uMgabe. Abantu laba asikho bantu abamele uzimba uzulu ngabantu abamele umuntu. Kuyabe kufana vele ukuthi yena uMnangagwa engangena esikhundleni sona lesiya sizaphinda sibone futhi i-politics ukuthi iyabe iphakamiselela umuntu oyi-one ingasaphakamiseli ilizwe lo.
Enye njalo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Matthias Chuma uthe ukuxotshwa kukaMnangagwa sokutshengise ukungathembeki kukaMgabe yena owathi lapho ekhipha umjuru wathi kuzaphela ukulwa kuzanu PF kodwa nanko kasathendi muntu.
Kutsho ukuthi ikusasa elizwe ayisakhanyi kuhle ukuthi iminjani.
ukuthi kuzahamba njani akusela umuntu ongabakwazi okukhathesa. Kodwa lokhu bekuvele kukhanya ukuthi kumelele ukuthi kuzayenzakala ngemva kokukhuluma kukadokotela uGrace esesola kakhulu ukwenza kuka-Vice President Mnangagwa.
Ukufuthelana okusebandleni leZanu PF waqala ngemva kokhetho luka-2013 lapho okwaxoshwa khona owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kwafakwa uMnangagwa, kodwa lanamuhla akukapheli. Abahlaziya ngezombusazwe bathi lokho kubangelwa yikuluphala kukaMgabe ongasathembi muntu. uMnangagwa uxoshwe kuhulumende izolo, kodwa amalunga eZanu PF asekhuthaze ukuthi akhishwe esikhundleni sakhe kubandla leli kufake unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi amalunga amsekelayo lawo aphakathi kwelitshe lembokodo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Kunjalo nje izabelo eziningi zebandla leZanu PF zithi zifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye okhethwa ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa. Ingatsha ezigoqela olwabasakhulayo baleli bandla lolwabesifazane lazo seziphume lesinqumo esifanayo. Ingcwethu kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda yena-ke upha umbono wakhe ngokuxotshwa kukaMnangagwa labasekeli bakhe.
Ngibona ngani mina bathwalisa nzima nxa bangazinika umsebenzi omningi kakhulu esingawubiza ngokuthi i-witch hunt, ukuthi sebedinga nje wonke umuntu ukuthi hayi wonke umuntu sengumtharati. Ngibona ukuthi nxa ukuthi bele problem bele nkinga loMnangagwa khona ukuthi loMnangagwa sexotshiwe bekufanele ukuthi ngabe bayakuthiya kunjalo kuphela lapho ngoba inyoka vele iqunywe ekhanda. Ngakho nxa sebethe uMnangagwa sexotshiwe sebeyiqumile inyoka ekhanda, sofanele bame phela ngemuva lapho babone kumbe bakhona abantu abaza afuna ukulandela uMnangagwa wakhona lo. Hayi khona ukuthi bona bavele babaxoshe, kodwa kungenzakala ukuthi bebabona bengabantu abaphithekayo ngoba lokhu bezama ukuthi basebenzele uMnangagwa bephakathi kwebandla. Nxa kuyikuthi abangu-15 abaxotshwayo kuyikuthi benza ngaleyo ndlela, ngibona ngani kuyazokuqondeka ukuthi babaxoshe labo ukwenzela ukuthi bathole ukuhambisa umsebenzi webandla labo ngendlela abakhetha ngayo.
Singathi sokuyikudilika kwebandla leZanu PF yini lokho?
Hayi, leZanu PF mbona lisikhathana ukudilika. Ukudilika kwebandla leZanu PF kuzenzala kuphela kumbe kungabaseduze kakhulu mhla upresident uMgabe esuke waba ngekho ekukhokheleni bebandla. Nxa upresident uMgabe lokho ekhona, mbona ngani hayi kubhilika kwebandla, njalo ukubhilika kwebandla kungaba yinto enzima kakhulu, ikakhulu ibandla nxa lilokhu lisembusweni lingelibusayo. Mbona kuzaba nzima ukulibhilika.
Ukhona ukuwa kukaMnumzana Mnangagwa singathi kuqansa na kukankosikazi Grace Mugabe?
Mbona ngani kumgceke lokhu ukuthi unkosikazi Grace Mugabe labamkhuzelayo abafana loprofessor uMoyo la uPresident Mugabe bathole ithuba elikhulu kakhulu lapho lokuthi baqhubekise ngomsebenzi wabo ukuthi bafake unkosikazi Grace Mugabe ku-Vice President. Njalo ngibona ngani lokungena kwakhe esikhundleni sokuba ngu-President ngemva kukaPresident Mugabe kungabe sekuseduze kakhulu nxa sikhangele lapho kade kukhona emalengeni
yena uMnangagwa bathi ingwenya. Umbona ebuyela emanzini ezihlalela kumbe kukhona ngakuqoqa?
uMnangagwa ligwale lesabekayo kangibona ukuthi kukhona akwenza mina. So lethe waba nguye kakukho into ayenzayo kumbe iqhinga lithathayo laphumelela. Ube ngumuntu othi angasebenza labantu bemsupporta bemkhuzela bethi akaye phambili xa bangabanjwa ababalekile abachiye emgceke.
uMnumzana Nkululeko Sibande ngocubungula ezombusazwe uqoqe lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwele Bhilithane.
Asambeni madoda siyovota,
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho i-YEZAC siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsi Barasekwa, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa,
South, North and Central, Lemtare North, Emashona and Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashona and East, Uzumba Maramba, Maramba Pundu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emashona and West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, Emashingo, Chivi Central, Enot, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elopane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyelo South, Ebubulilima East, Kanyelo West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, e South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers lingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebsayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha ole the connection sixoxa ngokuxokozela kusebandleni lezano PF ulandela ukuqotshwa kwamnumzana Emerson Mnangagwa obe ngumsekeli ka umongameli welizwe kukhulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinta icingweni lani lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngesikhathi abantu bakwele Kenya sebecabanga ukuthi ukufithelana okuphathelane lokhetho kungabe sokuphelile elizweni, sokukhwezwe izicelo ezintathu emthethwandaba waphezulu weSupreme Court ngokuphikisa limpumela langokuqhutshwa kwalolu khetho okuqondiswe kumongameli Uhuru Kenyatta lamphikisayo umnumzana Raila Odinga. Kuthi-ke ukuhlaselwa okwenziwe isigodla somsakazo kwabomabonakude wakwele Afghanistan esikolweni selolu lizwe iKabul lamhlanje ngebhomba langabantu abangene bedubula ngembhobho kuthiye abane befile kwalimala kakubi abangamashumi amabili. Abalwa becatsha besimozilem abe-ISIS bathi yibo abahlasele lomsakazo weShamsadi TV. Ukhulumende usephume lohlelo olwenqabela osomabhizimusi ukuthi bakhweze intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla ama-price controls ngesiNgisi, okuyinto esolwa zingcwethi zisithi lokho kuzabangela ukuthi izinto lezi kumbe impahla le isilele ezitolo. Umphathintambo obona ngezokuthengisela namnumzana Mike Bima uthi intengo yempuphu, amafutha okupheka, lawezimota, isinkwa, inyama yenkukhu leyenkomo, amaqanda, ichukela, irayisi, uchago, isepa yokugeza leyokuwatsha kanye lesamende ayimelangwa ikhwezwe intengo. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kutshera uthi lokhu akusoze kusebenze.
Siyakwazi ukuthi kuyini okwenzekileyo ngo-2007 mhla ama-price controls evuya. Into zaqala ukunyamalala ezitolweni, into zaqala ukuqonga intengo, abantu bebengakwanisi ukuthi bazithengele ama-basic commodities. So ngiyesabela ukuthi njengoba umkhonomi ume ngendlela enjengaleyo, into zizanyamalala kuma-shelves, intengo izaqonga, zizaqalisela ukuthengiswa kuma-backyard nakuma-butcher asezimota. Into ziyabe zingatholakali.
Uyatsho ukuthi ama-price controls la kasoze asebenze, azabangela ukuthi izinto zinyamalale ezitolo. Kuyini okungasebenza okungenziwa nguhulumende ukwenqabela ukukhwela kwentengo yezinto?
kodwa olukhona ukuthi izinto ezinjengalezo oziqambileyo zifuna foreign currency ukuthi zivuye lapha elizweni. So nxa kuyukuthi uhulumende ufuna ukwenqabela ukusilela kwezinto lezo, kumele anike ama-manufacturers i-foreign currency eneleyo. Nxa kuyukuthi ama-manufacturers ayahamba ezidaladeni ezidingele i-foreign currency, siyakwazi ukuthi i-rate kathesi iqonge kanjani ikuma-50% nxa usebenzisa i-transfer, ikuma-25-30% nxa usebenzisa i-bond note. So sitho ukuthi ama-manufacturers i-30% ne-50% abazibhadalayo ukuthi bazuze i-foreign currency yikho okubangela ukuthi intengo ikhwele. So aloba i-reserve bank ingadinga indlela yokuthi abantu abamanufacture ama-basic commodities lawana bazuze i-foreign currency eneleyo ukuthi bathenge ama-raw materials afunakala ukuthi izinto ezinjengamafutha esepa nokunye okuqambileyo kutholakale, yikho okungaqeda udubo lolo, hatshi ama-price controls.
Yona intengo yezinto lezi iminjani okwamanje, njalo ziyatholakala na ezitolo?
Khathesi ziyatholakala, intengo iyakhwela ngama-cents langa ngelanga, kodwa into khathesi ziyatholakala.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Lapho ke ubekhuluma ecingweni eseHarare, lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Izakhamizi zeMatopo, iZansi, eMandebele nekanye lezakoBulawayo zibhaxawulwe kakubi ngamapholisa lapho ziye emkhosini ukucela izulu eyamakhosi koBulawayo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Phezu kokubhaxabulwa kakubi kwabaningi kusehlakalo lesi, umnumzana Stanley Raphael Khumalo kunye labanye abalitshumi lanye babotshiwe baze bakhululwa izolo emini ngemva kokuba umthethwandaba ulahlele khatshana icala abakade beletheswa. Laloba kunjalo abatshayiweyo bebelokhe bethoba imvimvinya ezinqeni embaleni kunye lezandleni. Induna yakoBulawayo umnumzana Mkhize Khabazela uthe inkosi ibotshelwe ukuba lindebele lokwenza into elisiko layo.
Mina ngumkhize uKhabazela chief walakwaBulawayo. Inkosi le wayibophila ukuthi khona wayiyinkosi yamaNdebele.
Ithini ngakho?
Thina maNdebele ngokukhuluma kwesifo khona sonke isizwe sikamthwakazi. Sithi thina inkosi eyiyona yiyo yonale, kayikho enye inkosi. Ngoba yiyo ezala umzikazi, yiyo kanye enyinkosi esayethula e-Chekisenzuka nomsindo owaqala lapha.
Unkosikazi Sithokozile Ndlovu, omunye wabakade bebotshiwe, uthe ukutshaywa lokubotshwa kwabo kumzwisa ubuhlungu, njalo isiphatho abasiphiwe ngamapholisa nomumo welizwe sokumenze waba yintandane.
Sibuhlungu siyakhala, ubuhlungu siyakhala, sizibuhlungu ngoba sibotshele indawo yethu. Sizibuhlungu thina sibona indawo yethu, mina njengami ngilababa ngilamama ngintandane baba ngawalugubura uthi ngibuhlungu kakhulu, ngiyafuthelana. Akethe ngilabantwana indaba yena into eyenzakalayo eyenzakaliso. Abantu abamse bambayela boko bayegoli bayebhotswana, ngintandane ngisele njengomkhoba. Ngizibuhlungu kakhulu, angilabana ngilabanisela lokhu okungangithengisela.
Umnumzana Vuyo Mguni uthe babotshwe besiyakhulekela izulu lenhlanyelo yabo.
Besibotshele ukuba amaNdebele ngoba besihlangene singamaNdebele sisiyacela izulu, sisiyakusisa inhlanyelo, sisile nkosi yethu. Singakaze siyofika nalapho sabotshwa ke endleleni, sashaywa ngenyele kuyamanje isankala lapha ngijimele kabuhlungu ngokushaywa ngamapholisa. Le into isinkulu sithi ukuthi ilungisiswe masinyane ngokuphazima ngoba uncindezelo olukhona lusengisa ukuthi dawumele sibe ngabantu abazibusayo ezweni lethu ngoba sibuswa by a foreign power efuna ukuthi sincinze ngasonke isikhathi. Ngakho ke sesifuna ukuthi ongokwethu akubuye kube ngokwethu ebantwini besiNdebele abagoqela wonke amaNdebele angaphansi kwenkosi uMsikhindi sikaZulu.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obekade esemthethandaba izolo uthe abantu bakwaMthwakazi bayahlukunyezwa kakhulu lokubandlululwa.
Thina njengeMthwakazi Republic Party kasijabulanga ngokutshaywa okwenziwe abantu bakithi kungesonto lapha kade behlanganyele khona besithi bayenza umkhubo wabo ngokwesiko labo, okwenza amapholisa kaMgabe atshaya abantu bakithi abaningi balimala, kwaze kwathi abangu-41 bayavalela e-Central. Bagcina babevumisa njalo icala abangalivumanga okuthiwe khona i-criminal license. Ngemva kwalokho kwazobotshwa-ke u-SRK laye esetheswa icala engilalo lokho kwenze kwathi ilanga layizolo abantu bachone khothi ngemva kwalokho wasetholakala engelacala kuyasivelela sobala thina njengabantu bakulumhlubulo ukuthi vele asobantu banye labantu bezimbabwe yikho uzathola ukuthi abantu bakithi bengathi bayaphakamisa amakhanda sebengabatshayayo bebotshwa lokubotshwa kwabo kuyadabulisa ngoba isikhathi esiningi uzwa kuthiwa iHarare isithe okwenza thina sizibuze ukuthi kathi sibotshwa iHarare kumbe sibotshwa ngumthetho ngoba nxa sibotshwa ngumthetho akumelanga kuthiwe ama-instructions okubopha abantu bakithi avele eHarare kodwa kube yikuthi umthetho uthe sitholakale silecala kungalokho-ke thina sithi uhulumende wezimbabwe engaqhubeka esenza lokho ngelinye ilanga uzazokhela amalahle ekhanda esezithola esebize udlakela angasoze amelane lawo.
Imbuthano yabalandeli benkosi uKhumalo ihlala ivinjwe ngamapholisa. Umkhosi wokugcotshwa kwakhe wavinjwa wamiswa ngamapholisa ngoba ebika engemukelekanga njengenkosi. Isimanga abalandeli bakhe bethi uhulumende weZimbabwe kunye lenhlanganiso yeMthwakazi Cultural Association bakhanya bemukela lokuhlonipha umnumzana Bulelani Khumalo owaseSouth Africa njengenkosi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania khonapha eMelika luqhutshwa namuhla kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya webandla leli lamademocrats umnumzana Eddie Pawlowski. Intatheli zindaba yeStudio 7 uChris Gande ulandisa esePennsylvania.
UThembo ongusomabhizimusi ulethemba lokuthi uzanqoba ngoba eyamukelwe izakhamuzi zalelo dolobho.
Abantu laba sebehlulekile, thina sizaletha inguquko.
Ongumeya okwamanje umnumzana Pawlowski osephethe lesi sikhundla okwamahlandla amathathu ucutshungulwa ngamapholisa kulandela ubufakazi bokuthi wachaphaza imali yomkhankaso wakhe. Uyalilandula leli cala kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa emthethwani ndaba ngenyanga kaZibandlela. Lokhu sekuphe ithemba lokunqoba kulabo abamphikisayo ababalisa umnumzana Thembo. Kodwa impawu eziningi ezibalisa ukucubungula kwembono kaZulu zitshengisa uThembo esemsileni kulabo abancintisayo. Idolobho le-Allentown lihlala lingelama-Democrats kukhetho. Isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Francis Mawindi uthi izakhamizi ze-Allentown zamukele uThembo ngezandla zombili. Umnumzana John Richard Ingram owayisiphathamandla sekhomishini yalelo dolobha ngomunye oncintisa ezimele njengoThembo kuthi ibandla lama-Republicans limelwa ngumnumzana Nat Heyman okubhizimusi lokuthengisa izindlu lezakhiwo. Esinye isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Recon Ziegler uthi umkhankaso kaThembo wamukelwe ngabanengi.
I know we're going to win because everyone we talk to are they're tired of like you know the problems in Allentown.
Sizanqoba kulolu khetho. Wonke umuntu esikhulume laye usekhathele ngokubulawa kwabantu e-Allentown, ukuthengiswa kwezidakamizwa nokunye.
Umthwalo unzima kakhulu kumnumzana Thembo, kodwa uthi yena kasoze alahle imbeleko ngokufelwa. NgisePennsylvania igama nguChris Gande.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi ukuthi siqhubekele phambili, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla lezanu PF ezansi emandebeleni babiwa sebefuna kuxotshwa umphathintambo obona ngezomvikela umnumzana Khembo Mohadi ngoba elobudlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke uxotshwe izolo. kuti abatsha abayikubandla leZanu PF abasekela uMnumzana Emerson Mnangagwa bathi kabajabuliswa ukukotsha kwakhe uMgabe Izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethola lamhlanje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.